Pashika Studio 7 pachipatara chempilo panguva dzemasikati vamwe varwere vange vachidzoserwa kumba zvichinzi kwange kuchingorapwa avo vanenge vachinyanyorwara vakaita semadzimai ane pamuviri vanenge vaita dambudziko pakuzvara mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti amai Dlamini audza Studio 7 kuti ange auya kuchipatara nasekuru vake vari kuzvimba makumbo vakaudzwa kuti vadzokere kumba sezvo vange vasingakwanisi kuonekwa naana chiremba
Atatauya kureview kuzona madoctors asi patasvika tavataudza kuti hakuna madoctor ari pastrike saka ndirikutorwadzwa mumwe wekusekero vangu vatorwa vari kutorwadzwa ipapapa nokuti kana madoctor ari pastrike zviri kutoreva kuti totofanira kuenda kumaprivate doctors and iko zvino maprivate doctors anochajaa nemaus dollar isu hatina mari yacho saka dai hurumende yaona kuti vanokasika kugasisa nyaya yacho
Taedza kunzwa mamiriro ezvinhu kubva kumukuru wechipatara ichi Valenard Mabande asi vati titaure nevakafano bata chigaro chemukuru wemadhokotera Dr. Kolani Ndlovu avo vati vange vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vane basa rakawanda rekuita pachipatara cheUnited Bulawayo Hospitals bandiko rechipatara ichi rinorapa vanhu vanorwara vachibva kumba kana kuti outpatients department range rakavharwa uye chiziviso chakapiwa nemukuru wana chiremba pachipatara ichi Dr. Narcissus Tsvanga chinoratidzawo kuti chipatara ichi chiri kungotorawo chete vanhu vanenge vachinzi vari kurwarisisa mutauriri wesangano rezimbabwe hospital doctors association dr mutavisi bebe vati vana chiremba vari kuenderera mberi nekuramwa mabasa munyika mose zvisinei nekurudziro yehurumende yekuti vadzokere pamabasa vachiti havasati vanzwa kubva kuhurumende
nhasi izuva rechi4 tapinda paindustriation tichiri tangomirira kubva kuministry kuti chichingaitira kuti basa vanhu vadzokere kubasa
Dr. Bebe vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kusanganisira kushayikwa kwemishonga nezvimwe zvikwanisiro ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti varamwe mabasa
izvi zvaane nguva zvichitika tichingomirira kuti pame zvichazogadziriswa asi hapana zvakagadziriswa iko zvino zvazvoita kuti zvinhu zvinyanye kushata inyaya yekuti nenyaya yekuti gore rakunopera vanhu vakawanda vakuda kubetserwa kuzvipatara saka unoona kuti even mishonga chaiyo haichakwani kana vanhu vakaenda kunotenga kumaprivate pharmacies unoona nekuti maprivate pharmacies anotochajawo ava maprivate akakora sikere kuti mapatients achagoni kudi kuzotengawo madrugs acho senyaya yefield iri kunetsa kuti vana chiremba vakukwera vakavata kumafield queues vakamirira kuti vapiwe field kuti vaende kunobatsira mapatient nokuenda kuchipatara kwacho kwakudhura transporti yakakwira
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo asi mutevedzeri waDr. Moyo Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 parunhare kuti vange vasingakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari kunze kwenyika ukowo munyori webazi iri Dr. Gerald Gwinji vange vasingadaviri nhare mbozha yavo mumiriri webulawayo metropolitan province pasi pechikamu cheproportional representation amai Dorcas Vanda vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuramwa basa kwana chiremba yave nenguva ichiitika vachiti zvinorwadza kuti upenyu hweveruzhinji hunoiswa panjodzi nezvinhu zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende
tikatarisa isu su sezimbabwe tiri signatory ya budget declaration ichinyatsotaura clear kuti 15% of the budget shuke inofanirwa kuti iende kupi ku health sector zvichinyatsoratidza kuti we are taking the wrong priorities altogether nokuti tikatarisa mari yakawanda inonzi ngaiende kumasoja tiri muhondo here uya noti ine health situation mari ngaiende kuutano hazvibatsiri kuti isusu sevatungamiriro tipota tichiti tikarwara tomhanya tichienda kunana south africa kana tichi mhanya tichienda kunana south africa tofanirwa kuzvibvunza kuti ko vana madhuve vekunana doti tovana madhuve vekucholocho vari kuita sei
vana chiremba vanoshandira hurumende vakatanga kuramwa mabasa nemusi wemugovera uye muzvipatara zvikuru zvehurumende muri kushanda vana chiremba vanenge vachibva kunze vave nemakore akawanda vari pabasa vanoshanda sana chipanga mazano kana kuti consultant physicians ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini taura ishava